International.
Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tino sangana zvakare manhero anhasi uri musi wechitatu chivabvu 20, 2020. Makateerera ku Studio 7 nevhenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vabatwa neCOVID-19 muZimbabwe vachiri 46 uye vafa nechirwere ichi vachiri vanhu vana.
Asi huwandu uhu hunogona kukwira kana kusakwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo dzaitwa nhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoradzika nhengo yeZANU-PF kuHeroes Acre vachishoropodza kuratidzira kuri kuitwa munguva yelockdown.
Munozviziva kuti munyika muno haugoni kungofamba kana nepfuti kana nerekeni kana muraini chaimo. Hurumende yedu inoziso rinodongera pese pese kuti chero munhu akatakura tsvimbo muraini andozikanwa ninga akatakura tsvimbo.
Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoti vamunangagwa havasi kuratidza utungamiri panyaya iri kupomerwa mapurisa nevasori yekuva nechekuita nekupambwa kwenhengo dzevechidiki dzebato ravo nhatu. Iyi ndiye mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe huchiri pa46 uye vafa nechirwere ichi vachiri vanhu vana. Asi huwandu uhu hunogona kukwira kana kusakwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo dzaitwa nhasi. Vakaitwa gamba renyika vaAbsolom Skosana varadzikwa nhasi pamarinda emagamba eHeroes Acre. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachishandisa mukana uyu kutsoropodza nyaya yekuratidzira. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Vashitora mashoko avo pakuradzikwa kwavaSkosana paHeroes Acre, vamunangagwa vatsoropodza nyaya yekuratidzira munyika, vachiti nyika inofanira kugara iine runyararo.
We must never endanger the lives of our people through illegal, reckless and unwarranted demonstrations.
Hatifanire kuita zvemhirizhonga kubudikidza nekuratidzira kusiri pamutemo uye kusina musoro kuitira kusutsukidza nyaya dzematongerwo enyika.
Mashoko avamunangagwa aya ashorwa nemutauriri wemutungamiriri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vankululeko Sibanda, sezvo anouya apo nhengo dzeMDC nhatu dzinosanganisira mumiriri weHarare West muparamende muzvare Johana Mamombe dzichiti dzakatochwa svondo rapera mushure mekuratidzira kwakaitwa nevechidiki vebato iri muWarren Park.
Kuti vachiita zvavo zvekutamba vachida kuchichidzira vanhu vachiti ivo vana vachagona kugadzira nyika yavo nenyaya yekuti ndendichitini regerai zvematongerwo enyika ndiitendega panguva ino hazvifambe, hakuna kwazvinoenda. Tinoziva kuti kana iri nyaya yeZimbabwe vanokutaura kuri pamusoro kunokunda vamwe vese vana vemuZimbabwe vari pamwe chete vachiwirirana kuti tinoita sei. Tingaite kusvika pakurwara kana kusvika pakuti paita kunetsekana kukuru chaizvo, zvinoitika ndezvekuti vana vemuZimbabwe vanenge vachine kodzero yepamusoro yekuti vasangane vachitaurirana kuti zvino nyika yedu zvayamira kudai todini togadzirisa zvinhu chirudzwai.
Zvichakadai, vamunangagwa vakurudzira vechidiki kuti vaite zvinhu zvinosimudzira upfumi hwenyika pamwe nekuchengetedza runyararo munyika. Izvi zvatsinirwa nemurongi wemisangano muzanu PF uye vari mutevedzeri wegurukota rinoona nezvekuchengetedzwa kwenyika vaVictor Matema Danda, avo vanga varipo pakuradzikwa kwavasikosana.
Kuzvibata nekuve dedicated neku toe the line, kufamba negwara remusangano. Kuzvininipisa chinhu chisingawanikwi muvanhu kana vawana leadership positions, but vasikosana vaizvikwanisa.
Vasikosana, avo vakambove mutungamiri weboka revechidiki muzanu PF kwenguva yakareba, vakashaya nechishanu svondo rapera kubulawayo mushure mekurwara nechirwere chemwoyo. Vasikosana vakazvarwa musi wa20 Gumiguru 1949 uye vakapinda mune zvematongerwo enyika nyika isati yawana kuzvitonga kuzere, vakarwa hondo vari kudivi reZapu. Vakazotungamira boka revechidiki muzanu PF mushure mekubatana kwakaita Zapu nezanu muna 1987. Pavakazoenda kwamufiga nebwe nechishanu, ndo vanga vakafanobata chigaro chasachigaro wezanu PF muprovhinsi yeBulawayo. Vasikosana vasiya mudzimai, amai Jelena Dube Sikosana, vana vashanu nevazukuru vatanhatu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mutungamiri webato guru rinopikisa RMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa havasi kuratidza utungamiri panyaya iri kupomerwa mapurisa nevasori yekuva nechekuita nekupambwa kwenhengo dzevechidiki nhatu dzebato ravo. Vachamisa vadzokorora kuti zviri kuitika muZimbabwe zvave kuda kuti United Nations ipindire. Uye vanoti vakatosvitsa tsamba kuUnited Nations kuti iongorore nezvekupambwa kwevatatu ava. Vachamisa vati vamunangagwa vawana mikana miviri yekutaura nenyika semuenzaniso nhasi pavanga vachitaura kumarinda eHeroes Acre uye nemusi wemugovera panyaya yelockdown, asi havana kana kutaura nezvekupambwa nekushungurudzwa kwenhengo yeparamende inomirira Harare West muzvare Joanna Mamombe, mutedzeri wasachigaro weMDC Youth Assembly muzvare Cecilia Chimbiri uye mutedzeri wemurongi wemisangano muzvare Netsai Marova. Vatatu ava vanoti vakapambwa kuWarren Park vakazowanikwa kubindura. Gurukota rinoona nezvemukati menyika vakazembeka zembe vanoti vakakumbira mukuru wemapurisa vaGodwin Matanga kuti vaongorore nyaya iyi. Vanotiwo vanhu vanofanira kumirira kuti ongororo iyi itange yapera, kwete kutaura zvisina umbowo. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wavamunangagwa vaGeorge Charamba kuti tinzwe divi ravo, asi tabata vachamisa avanoti havana chivimbo nezviri kuitwa nehurumende.
Nyika itova kuine zvatakaona zvakaitirwa vanasikana vatata, kuti unotorawo vanasikana vechidiki vakadaro woenda navo woedha ndowavatuma kuti vaite izvozvo, kana kuti hausiwe, kana uri baba mumusha, kana uri sa mukoma wangu Munangagwa, uri pachigaro chawakanditorera kukoti, kuconstitutional court uko, unofanira kuti ushandise chigaro ichocho zvakaremekedzwa.
Saka dei murimi muri kutungamira zvii zvamaita zvakasiyana nezvaitwa navamunangagwa?
Dei ndandirini Munangagwa, dei ndakanoshanyira vasikana, dei ndandirini Munangagwa, dei ndakatoti paite mainvestigations, dei ndiri Munangagwa ndakabvunza kuti vakanga vari paduty musi uyo ndianani, vakanga vari paroadblock, vakanga vari kucentral, zvakambofamba sei kuti zvinhu zvakadai zviitike. Dei ndiri Munangagwa ndatova neinvestigation inenge yakaitwa kugadzira zvunhu kuti nyika ifambe. Asi ndinotenda Mwari kuti handisini Munangagwa, ndina hangu Chamisa, asi ndinotaura mashoko ekuti dei ndiri ndiripo pachigaro chiye, dei ndiripo ndini ndiripo pamusoro pai, ndozvinhu zvataiita zvinoita kuti vanhu vavandudzwe, vanhu varemekedzwe, kodzero dzavo dziremekedzwe. Izvo kuti vanhu vanotorwa vachiitwa musengabere izvi, zvinhu zvokuti vanotorwa vachitumbwa izvi, ike zvino ndonga yavanyaya yechi50 kana kuti makumi mashanu kubva gore rapera muna 2019. Haisi nyika yakadaro, hapana kana umwe chete akambosungwa, hapana pakambonzi izvi zvazvibvumidzwi nenyika kana nehurumende. Vanozviita vanonzi vanenge vane pfuti, vanenge vachitaura nevakuru vavo anavo pamafoni vachiti toita semashefu.
Izvi zvinorevei semaonero enyu vachamisa?
Kurakidza kuti vanhu vanotova neurongwa hwavanahwo vane mabasa erima. Isu hatiwirirani nemaitiro akadai, hatiwirirani nekuita kwakadai pakutonga wokuti wabuda mumbamani. Aiwa, mukatarisa nyaya iyi inyaya yakaomarara zvikuru.
Asika vamwe vachamisa vari kuti pamwe dzinogona kunge dzingori hadzo mbavhawo hadzo dzangadzi nepfuti.
Munozviziva kuti munyika muno haugoni kungofamba kana nepfuti kana nerekeni kana muraini chaimo. Hurumende yedu inoziso rinodongera pese pese kuti chero munhu akatakura tsvimbo muraini andozikana ninga akatakura tsvimbo, nokuti nyika yedu inomutemo wokutarisa kuti anochengeta pfuti ndiani, anofamba nechombo chakati ndiani, uye papa nemaroadblock ka. Kusaka zvingafamba sei kuti vanhu vafambe kwengo yakareba kudaro kunze kwokuti vanenge vachitotorwa nevanhu vanenge vane masimba ari muhurumende?
Zvino kana mava makarasiona nenyaya iyo gadziriswa sei vachamisa?
Saka izvozvi ndosaka tati isu nyaya iyi ngaiende kunoinvestigatwa neUnited Nations kuita kuti izame kusekenudza nokuzarura nyaya, nokuti kuti iitwe naamunangagwa nehama dzavo handifungi kuti pane chinobuda, nokuti nyaya yokuti munhu ndiye unenge anda kunodzvara mhodzi woita mukoyo wayo vari conflicted, uye havana interest sekuona kwataita nenhoroondo, havana chido chokuti vagadzirise nyaya dzakadai, nokuti ndo vanenge vakaipara nzongo havangagoni kuiripa.
Mutungamiri webato guru rinopikisa MDC Alliance vaNelson Chamisa vachitaura vari parunare muHarare. Bazi rezvedzidzo yepasi rinoti rinoda mabhiriyoni makumi maviri nerimwe emadhora kuitira kuti rikwanise kuvhura zvikoro richitevera zvese zvinodiwa kuti vadzidzi nevarairidzi vasabatwe neutachiwana wecoronavirus. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachitsanangura urongwa hwekuvhurwa kwezvikoro kukomiti yeparamende inoona nezvedzidzo yepasi, munyori mubazi iri Amai Tumisang Tavela vati mari iyi inodiwa kuwedzera varayiridzi kutenga zvekuchengetedza vanhu zvakaita semamask, mathermometer, kutenga macheya, mabhenji pamwe nematende ekuti vana vadzidzire pazvikoro zvese zvinodarika zviuru zvipfumbamwe nemazana mashanu munyika yese. Vati vanotarisira kuti mari iyi ichabva kuhurumende, masangano anopa rubatsiro, vane makambani anoshanda munyaya yedzidzo, uye vanofara kuti mamwe masangano ave kutopa rubatsiro. Amai Tavela vati pari zvino havazive kuti zvikoro zvichavhurwa rini sezvo vachiri kunzwa pfungwa dzevese vane chekuita nedzidzo munyika, kusanganisira masangano anomiririra varayiridzi. Vati zvikoro zvichavhurwa muzvikamu zvishanu, uye chikamu chekutanga ndechevana vari kunyora bvunzo gore rino sezvakataurwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa svondo rapfuura. Vati kunyange pakaita wirirano yekuti zvikoro zvovhurwa rini, vanoda masvondo mana kana kudarika egadziriro dzakaita sekudzidzisa varayiridzi nyaya dzeutano hwakanangana neCOVID-19.
And we also are convinced that for us to be able to open, we need at least 4 weeks for logistical issues. We
have to masvondo mana kuti tikwanise kuvhura zvikoro. Tinoda kudzidzisa varayiridzi vedu, tinoda kutenga mapPEs nezvimwe zvose zvinodiwa kuti tikwanise kuvhura zvikoro takagadzirira.
Pachikamu chekutanga icho chine grade 7, form 4 neform 6 chinenge chine vana 667,476 nevarairidzi 66,748. Amai Tavela vati chikamu chechipiri chichatanga mushure mumasvondo matatu zvikoro zvavhurwa, uye pachikamu ichi pachapinda vana vachanyora bvunzo dzegore rinouya vano vemagrade 6, form 3 neform 5. Chikamu chinotevera chinenge chiri chemaform 1 ne 2, kozoti magrade 2, 3 ne 4, kozoti grade 1 neECD ndivo vachapinda pachikamu chekupedzisera. Amai Tavela vati vana vakawanda zvikuru makirasi, nekudaro makirasi achapatsanurwa kuitira kuti vana vakwanise kugara vakaparadzana sezvinodiwa pamutemo wekudzivirira COVID-19. Vati izvi zvichaita kuti padiwe varairidzi vakawanda, vachiti vakatopiwa mvumo yekupinza mabasa varairidzi zviuru zviviri nemazana matatu mwedzi unouya. Vatiwo vakatoisa chikumbiro chekuti vanoda vamwe varairidzi zviuru zvitanhatu. Asi amai Tavela vati kuti zvinhu zvifambe zvakanaka, panoda varairidzi 290,382 pavana vose vari muzvikoro vanhu vemamiriyoni mana nemazana mashanu ezviuru. Pari zvino bazi iri rine varairidzi zana nemakumana ezviuru. Kumugari wemuHarare vaOwen Riwayo vaudza Studio 7 kuti vanofara negadziro iri kuitwa nehurumende, vachiti havangaendesi mwana wavo kuchikoro kana zvisina kujeka kuti utano hwake hunenge hwakachengetedzwa sei.
Tichitasa mwana kuti auye pachikoro, tinenge tichitasa kuti mubereki nemudzidzisi ndo vanhu vanenge vanga vachiona kuti pari kuenda mwana pakamira sei. Saka ministry yaripa assurance kuvabereki kuti iri kutora matanho ekuti mwana wavo kana mwana achinge auye pachikoro ari sefu zvakadini. Uyezve vanodzidzisa vacho tinoda kuona kuti vanenge vari sefu here, nekuti chirwere ichi chinoita zvekutapurirwa.
Vanoona nezvekufambiswa kwebasa musangano reNational Association of School Development Associations and Committees vaBhani Manokore vaudza Studio 7 kuti vachaedza zvose zvavanokwanisa kuitira kuona kuti vana vadzokera kuchikoro zvakanaka.
Sekutaura kwatakaita danho rekuti utano huchengetedzeke muzvikoro medu, ibasa rinofanirwa kuitwa nesu vabereki pamwe neministri yedu. Asi isu vabereki ndisu tine dzidzo, tinoda kutoda kuti vana vedu vaone dzidzo inodiwa. Saka tichitarisira kuti bereki ari wose ngaaite pese paanokwanisa. Vabereki takabatana, ngatiite zvese zvatinokwanisa kuti vadzidzi vedu vawane zvinovachengetedza.
Zvikoro zvakavharwa muna kurume senzira yekudzivirira kupararira kweCOVID-19. Kunyange hazvo zvikoro zvakavharwa, amai Tavela vati bazi ravo riri kutora matanho akasiyana-siyana akaita sekushandisa madande mutande nemaredhiyo kuitira kuti vana varambe vachidzidza kunyange vasiri kuenda kuchikoro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti kupedza dambudziko rechirwere checoronavirus chapararira pasi rose, panofanira kunge pawanikwa mushonga wenhomba kana kuti vaccine unokwanisa kudzivirira kutapuriranwa pamwe nekupararira kwechirwere ichi. Asi dzimwe nyanzvi idzi dzinotiwo zvinogona kutora nguva iri pakati pegore nechidimbu kusvika kumakore maviri kana kudarika kuti pawanikwe mushonga wenhomba unodzivirira vanhu kuti vasabatwe neutachiwana uhu. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata imwe nyanzvi munyaya dzezvirwere zvinotapuriranwa, Dr. Frank Gunning.
Pari zvino pane humbo huri kubuda hwekuti pangangoita zvingabatsire vanhu pasi rese nenyaya yenhomba kana kuti yatinoti vaccine. Kunyanya pane mhando candidate vaccine iri kuitwa neNational Institutes of Health iri kuranwa neModerna. Iyoyoyo pari zvino yaratidza kuti inokwanisa kudzivirira vanhu kana vakange vaitwa exposed kana kuti vakawana utachiwana hweCOVID-19. Asi regai ndiyambire ndichiti yanga iri very small controlled study. Zviri kuda kuti kuongororwa ikoko kuvandudzwe kuitwa vanhu vakawanda tozoona zvakare inonzi challenge exposure, yekuti kana munhu akange apiwa nhombai akasangana neutachiona chaihwo zvinotibatsira sei kune vanhu vakawanda. Hatisati tasvika ikoko, ingori a very quick snap inoratidza kuti there is promise kana kuti it's a very promising vaccine. Asi haisati yasvika pakuti inzi aiwa tawana mushonga unobatsira. Pane macandidate vaccines akati wandei, saka ndinoda kuti vanhu vanzwise kuti pari zvino tine macandidate vaccines, hatisati tava nevaccine chaiyo inozidwe inoshanda. Asi pane mishonga inoda kuti inotiratidza kuti inogona kutibatsira. Hatizive kuti ichanyatsokubatsira here, asi pari zvino ine tarisiro yakanaka chaizvo.
Tiri kunzwa dzimwe nyanzvi mune zveutano dzichitaura kuti zvinogona kutora makore kuti pange pachiwanikwa mushonga unobatsira. Munoti
kana tichitarisa kugadzirwa kwemavaccines kana tukwenhomba idzodzidzi makore eshe apfuura kana kuti zvinonyatsozikana ndezvekuti zvinototora makore anogona kusvika gumi kana kuraudzira kuti vaccine inyatsogadzirwa zvakanaka ichiongororwa ichiitwa inonzi peer review ichiendeswa kumastudies akati wandei anozotibatsira kuti tione kuti zvechokwadi chekutanga mushonga uyu unoshanda izvozvo here, chechipiri unisafe here. Zvese izvozvo zvinogona kutora makore anotanga matatu kana kusvika pagumi. Asi zvatisiyanei pari zvino tisingarasi zvedu manzwi anotaurwa namufunafundo wekuchina. Zvatisiyanei pari zvino ndezvekuti iye zvinezvi kuri kuita maonera pamwe chimwa chemuzukuru. Makambani anogadzira mishonga nemaresearchers nemascientists vanhu vese pasi rese vari kubatanidza pfungwa dzese kuti ngatibatanidzei misoro pamwe chetigadzire mushonga unokwanisa kubatsira vanhu nechimbi chimbi.
Avo vanga vari imwe nyanzvi mune zvirwere zvinotapuriranwa Dr. Frank Guni vari parunare muVirginia muno muAmerica naJonga Kandemiri weStudio 7. Zvizvarwa zveZimbabwe zviviri zvakafa nemusi wesvondo, zvimwe zviviri zvikaitwa kafira mberi mushure mekurohwa zvakaipisisa nevamwe varimi vekuBotswana zvichipomerwa mhosva yekubambudzi. Shingirai Madondo anotipa nyaya inotevera.
Varume vechidiki vakaurayiwa ava vanonzi vakarohwa zvakaipisisa mushure mekuonekwa vari kumatanga emombe nembudzi mushobo munonhu uyo uri kumabvazuva kweBotswana. Vanonzi vakarohwa nevarume gumi asi vaviri vavo vakaitwa kafira mberi vanonzi vakakwanisa kutiza. Mapurisa emuBotswana anoti vakafa ndivatabani Ncube avo vanga vave nemakore makumi maviri nematatu pamwe nevashingi vemasocha avo vanga vave nemakore makumi matatu uye vose vachibva kuPlumtree. Mapurisa anoti vaviri ava vakafira panzvimbo yavakaroverwa uye vamwe vaviri vanonzi vakakwanisa kupunyuka ndokutiza uye mapurisa asi kuziva mazita avo. Mupurisa ari kuferefeta nyaya iyi vaObed Stone vati vaviri vakapondwa ava vakawanikwa vari musango riri pedyo nematanga evagari vepagobe mumusha wabobonong ndokubva wasungwa maoko ndokurwa vachipomerwa mhosva yekubambudzizana negumi neina.
Nyaya iripo ndeyekuti vapfuyi vemuBotswana ava vanogara vachinetswa nembavha dzinoba mombe nembudzi dzavo. Izvi ndizvo zvakaita kuti vapfuyi ava varove zvizvarwa zvemuZimbabwe izvi ndokuuraya vaviri.
Vastone vati kuzvindikitwa kwakaita vaviri ava kwakaita kuti vafire panzvimbo yavairoverwa. Asi Vastone vati varimi gumi ava vaifanirwa kumhanyara nyaya yavo kumapurisa kwete kuti vaise mutemo mumaoko avo.
Vanhu vanokudzirwa kumhanyara nyaya yavo kumapurisa kuti vemutemo vatore matanho anoenderana nezvinodiwa nebumbiro remutemo pane kuzvitorera mutemo mumaoko.
Mitumbi yevaviri ava iri pachipatara chebomonong uye vakaponda vanhu ava vakasungwa nemapurisa vari kutarisirwa kumiswa pamberi pematare emajistrate mudunhu iri chero zuva. Studio 7 anakukwanisa kunzwa divi remuzinda weZimbabwe muBotswana sezvo muzinda wacho haukwanisi kutaura pamusoro penyaya iri mumaoko emapurisa. Studio 7 anokukwanisa kuziva kana hama dzevafi ava dzakaziviswa asi yatora danho rekuburitsa mazita aya senzira yekuzivisa hama neshamwari dzevafi ava. Mapurisa anoti pane mombe dzinosvika churu chimwe chete nembudzi mazana matanhatu nemakumi manomwe kotiwo madhongi zana zvakabiwa muBotswana gore rapera. Kunyange hazvo kuno umbo hwekuti zvipfuwo zvevagari venyika iyi zviri kubiwa, nyanzvi munyaya dzemitemo uye vachidzidzisa mutemo paGaborone University College of Law vachaosikungwengwe vanoti kuurayo kwezvizvarwa zveZimbabwe zviviri izvi hakusimbaradzi ukama hwenyika mbiri idzi.
Zvavaita izvi hazvikanganisi ukama hwavo neZimbabwe chete asi even dzimwe nyika, because haasi maZimbabwenzi ogari ari muBotswana. Nyika zhinji dzine manationals adzo ari muBotswana. Vamwe vachahlawa kuti maybe isu tingaita manext targets and zvaita zvakanganisa kuti ukama hwavo.
Muna 2010 Zimbabwe neBotswana dzakambokandirana makobvu nematete Mushure mekusungwa kwavashandi vatatu vebazi remubotswana rinoona nezvekuchengetedzwa kwemhuka dzesango vapinda kudivi reZimbabwe vasina mvumo. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Chirongwa chedu che Let's Talk ngati kurukurei chatinokupakurirai pa Facebook page yedu ye VOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nasi tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kuitika pasi rose panyaya yedambudziko rechirwere checoronavirus.
Sei masera safe studio 7 up kuda kwashe pana mibia ndikuda kwashe kwa tiri kuno kwisusu rongwa kuti tidzokere kumusha tichisina zvakanyanya because kuno kuti kwanza kunge tichifambawo takwanza kunge tichizvitsvakira kuti toita zvipi nezvipi. Saka tinokotenda umwari naizvozvo kuti kunokukwatiri kuri nani vanhu takufamba takwanza kunge tichishanda tadzokera kumabasa. Aiwa tinotenda.
Ehe, taurai tinzwe sister Sekai muri kupi?
Ndiri ku Joburg Capital Site. Ku Joburg kokamira zvakanaka tete mavelasi. Problem ime yachukusangana nayo ndeye maZimbabwe dzari kushaikira kuno. Ah kuzoenda kumusha pa you can see kuti vanhu varikuenda irwenda iri body chat. Hakuna kana hama iri kuenda zvakaoma. Pane munyini wangu akashaya akazoenda muswa 1 May Workers Day. Akasiya murume nemwana wana ari grade 6 otete akatakura nenyara dzinyara dzekata isitakura kana munhu ende bhoti kana isvika kumusha there's no body viewing yakaitwa ikoko. Zvinorwadza kuti murume mukadzi wake anovigwa asipo mwana asipo. Saka zvinhu zvokuti ka even izvi zvakatibata kuchokwadi ine foreign language aiso maboja edu akavharwa hatisi kukwanisa kuenda kunochema nehama dzedu kanzarasikirwa nevadi vave South Africa.
Saka
vakanga vanzi vashaya nei hama yenyu? Akanga achingorwara zvakewo besides zvecorona izvi. Aka munhu akanga achirwarawo zvake. We understand kuti munhu wedu akanga achirwara nopasvikopa kushaya for a long time.
Dokta, pane zvino tinoona kuti nyika dzakawanda dzichiri palockdown. Sei lockdown iyi yakakosha?
Lockdown yakakosha mavelasi nekuti chirwere checoronavirus chinopararira easily from one person to another person. The best way yekuchidzivirira is prevention, kuti vanhu vasakwanise kufamba kana kusangana mune nzvimbo dzavangaparadzanira. Lockdown inobatsira kurestricta ma movements, inobatsira kureducer interaction yevanhu. That way zvinobatsira kuti chirwere chisatapurira from one place to another or from one person to another person.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri mu Washington.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera, munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu, munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Chirongwa chelive talk na 8 p.m. tirikutarisa mamiriro akaita zvino munyaya dzecoronavirus. Takatarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana mangwanani. Anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Kuisika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Na ku Studio 7 ngolesithathu mhlaka 20 Nkwenkwezi 2020 uPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje seliqongela ya kwabazinkulungwane ezingamashumi edlula amathathu 31,589 inani lasebehloliwe ukubana balegciwane le-COVID-19 loba hatshi eZimbabwe. Kuthi asebe le-COVID-19 emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula ezinhlanu 5,004,044.
Ayi insika okumele bathengise khona ikavunwa nabantu abaningi abakavuna ukuthi bathengise ngokunjalo ke abantu sebemuntu ngcono kuyohlala ezidini balambe sebezama inzama ukuthi bathengise bedlulazula kuze kufike isikhathi sokuthi lapho sebevuna ukuthi bathengise ngokusemthethweni nxa uhulumente sethi wabeka le minzamo yokuthi abantu bathengise.
Abaphila ngokuthengisa sebephume lamacebo amatsha ngokuqhubeka ngomsebenzi bethengisa besezimoteni kumbe bethwele abakuthengisayo ngekhanda loba ngamabhara ngalesi sikhathi ilizwe liku-lockdown.
Laye uhulumende ufuze abone ukuthi ama-rights abantu ngahlukuluzi yini kusikhathi lesi sama-demonstrations ukuze labo abantu bangaqaphuli, ukuze labo abantu bangagcini sebefaka impilo yabanye abantu engozini.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ukujaze uZulu weZimbabwe ukubana achiyane lo mkhuba wokutshengisela ngesikhathi se-lockdown esithi lokhu kufaka uZulu engozini. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Asebehloliwe ukubana balegciwane le-COVID-19 loba hatshi eZimbabwe lokhu laqhamukayo ngombimbi jolonyaka seliqonge laya kwabazinkulungwane ezedlula amashumi amathathu 31,589 kodwa abatholwe bele-COVID-19 eZimbabwe lokhu bengamashumi amane lasithupha 46 ngwasinda abalishumi lathobami nembili 18 ngwafa abane. Emhlabeni jikelele asebefunyenwe belegciwane le-coronavirus sebeyizigidi ezedlula ezinhlanu 5,004,044. Kuthi asebebulewe yileli gciwane emhlabeni jikelele sebezinkulungwane ezedlula ezingamakhulu amathathu 325,238. Kodwa asebesinde kulomkhuhlane sebeyizigidi phose ezimbili 1,972,026. Emazweni awezwekazi le-Afrika sebezinkulungwane ezingamashumi edlula ayisishiyagalombili 91,598 asebefunyanwe belegciwane leli eselibulele inkulungwane phose ezintathu 2,912 kwasinda inkulungwane ezedlula amashumi amathathu 35,808. Abaphila ngokuthengisa sebephume lamacebo amatsha ukuqhubeka ngomsebenzi bethengisa besezimoteni kumbe bethwele abakuthengisayo ngekhanda loba ngamabhara. Lokhu kwenzakala ngemva ukuvalwa kanye lokumiswa kokuthengisela emkambo lezidaladeni ngalesi sikhathi ilizwe liku-lockdown. Emizameni kahulumende yokuvimba ukumemetheka lokuthelelwana kwegciwane le-COVID-19. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi labaphila ngokuthengisa laba sebeqalile ukwephula iziqondiso zikahulumende eze-lockdown ezalela ukuba abantu bemeduzane laduzane ukuze kulondolozwe i-social distancing ngoba sebebuthanisa abaningi ezimoteni abathengisela kizo bedinga ukuziphilisa. Umnumzana Mike Ndiweni ongumqondisi weBulawayo Vendors and Traders Association uthi iningi selibona kungcono ukuthi liphume lisiyathengisa lalapho okungavunyelwa khona.
Imbangela yokuthi abantu behambe bethengisa emgwaqweni ngezimoto ngezinqola ukuthi imsika okumele bathengise khona ikavunwa nabantu abaningi abakavunyelwa ukuthi bathengise. Ngokunjalo ke abantu sebebona kungcono ukuhlala ezindlini balambe sebezamizama ukuthi bathengise bezilazula. Kuze kufike isikhathi sokuthi lapho sebevuna ukuthi bathengise ngokusemthethweni nxa uhulumende sethi wabele umzamo yokuthi abantu bathengise. Kodwa-ke thina njengenhlanganiso siyakhuthaza uhulumende ukuthi nga uyabeka izinqumo ezithize ezenza ukuthi abantu bathengise bekhanyelwe maybe ngabomthetho kumbe ngabantu abakhethwe ukuthi babancedise ukuthi benze lokho okuthiwa yi-physical distancing kumbe social distancing. Yikho sikukhuthazayo njengenhlanganiso emele abantu abasebenzayo.
Unkosikazi Sikhululekile Moyo ongukansila ka-Ward 17 uthi umumo mubi indlala isiphethe abantu.
Engunanzelelayo ukuthi ngiyananzelela ukuthi abantu sebegcwele indawo zonke nje ezijeniyo bethengisa. Uhlupho kuyikuthi ilizwe lethu alimanga kuhle. Akula nto esingayenza ngoba abantu sebeqalile ukuthi balambe. And kathesi khansili ibizama ukulungisisa indawo ukuthi kuyathi kuphela i-lockdown sokulungisiwa ama-vending bays. Kodwa ngohlupho lokuthi abantu bayalamba ezindlini akula nto esingayenza ukuthi singathi sibaxotshele ngaphi ngoba iqiniso lihle indlala yiwe khona. Ilizwe likahle bekumele sihlale ezindlini singaphumi phandle ukwenza ukuthi senqamele leyo mkhuhlane okhona. Kodwa ngendlala yiyo ukhansili uyalungisisa izindawo lapho abantu abazathengisela khona.
Unkosikazi Sanele Ndlovu ngomunye wabaphila ngokuthengisa koBulawayo ongela mota kodwa uhamba ethwele ngekhanda akuthengisayo.
Khathesi siphakathi kobunzima obukhulu ngoba sifakabile kunzima ukuthengisa uhamba ngoba siyabe sithwele izinto ezindayo ukuthi siyethengisa. Njalo uyabe usenza usesaba amapholisa ngoba sephula umthetho usegcekeni. Okusuka kusizwise ubuhlungu yikuthi iningi lethu siphila ngokuthengisa. Esizibuza wona yikuthi uhulumende uthi senzeni siphile njani ngoba kunzima esihlangana lakho.
Umnumzana Nqobile Msipha omunye wabaphila ngokuthengisa uthi abakutholayo kugcina kungasizi ngoba behlangana lobunzima obuningi.
Eqinisweni kawuphileki kuhle. Sihlangana lama challenges amaningi emgwaqweni lapha. Ikakhulu amapholisa lawo sathura idlelo. Kakhulu nxa lihamba lithengisa ngezimota. Kuyahlupha kakhulu ngoba amapholisa lawo alithathela khonoko owezimali khonoko elalilakho. Silayo i-challenge ikakhulu emapholiseni. Hayi uhlupho kakhulu hayi ekuhambeni. Kunzima khona ukuphila ngokuthengisa uhamba ngoba iprofit yakhona iqinisa ibancane. Uyathela ifueli, usuka kufueli usuhlangana namapholisa ngoba vele awayekeli ngoba yikho lokho abasebolaba abasebekhangele khona kakhulu. Yi-challenge yethu esilayo amapholisa.
Isikhulumi sekhansili yakoBulawayo kanye lomeya benqabe ukuphendula imibuzo yeStudio 7. Kodwa-ke kuviki edluleyo ikhansili yethule umbiko othi isile ndawo lapha abalima izithelo imbhida lokunye abavunyelwa ukuthengisela khona. Yazisa njalo ukuthi kuzavunyelwa labo abalencwadi zokuthengisa ukuthi bathenge lalabo abathenga kukuningi. Ngimele iStudio 7 koBulawayo ngingubathabile Masuku.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaze uZulu weZimbabwe kubana achiyane lomkhuba wokutshengisela ngesikhathi se-lockdown esithi lokhu kufaka uZulu engozini. Lokhu ukutsho emathuneni awe-National Heroes Acre eHarare emngcwabeni kamnumzana Absalom Skhosana, owayengumgcini sihlalo wezanu-PF koBulawayo obhubhe ngeviki edluleyo. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Bekuhlatshelwa embuthanweni wabantu abalihlekana iNational Heroes Acre kubekwa uSkhosana ophiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe. USkhosana waba ngumholi wabatsha kuzanu PF okwesikhathi eside, njalo wayevame ukutolika isiNdebele nxa owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe lomnankagwa bekhuluma loZulu eMathebeleland. Ekhuluma kulumngcwabo, umnankagwa uthethe leli thuba ukusola umkhuba wokutshengisela okungamazi acathengelwa ukuba abeqondise kwabatsha be-MDC Alliance abatshengisele Warren Park eHarare ngeviki ephelileyo. Abanye babo bagcina sebethunjiwe.
Remain united and to keep the peace we are enjoying. We must never endanger the lives of our people.
Ngasihlaleni sibambene, sigcine ukuthula esilakho. Akumelanga sifake impilo zabantu engozini ngokutshengisela okungekho emthethweni okwenzelwa ukukhukhumeza abakwezombusazwe. Singabantu banye, abantu belizwe linye, ilizwe leZimbabwe.
Okumangalisa abaningi kuba umbuthano lo ube ulabantu abaningi abangedlula ikhulu kunalokho okuvunyelwa ngumthetho ngesikhathi se-lockdown othi abantu kumele bangadlula amajumi amahlanu nxa bebuthana imfeni. Ephendula amazwi kamnankagwa, isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli we-MDC Alliance, umnumzana Nkululeko Sibanda uthe akumelanga asebenzise isikhathi se-lockdown ukwephula amalungelo oluntu.
Siyabona phela ukuthi umnumzana Mnankagwa ukhuluma ngodaba lwe-coronavirus esenzekani yena uyaluqakathekisa. Kukanti ke ngempela mpela akaluqakathekisi ngoba sibona ukuthi kade semfeni lapha kade khona begcwele abantu, hlanganisa abantu abaningi kakhulu okuba ingozi yokuthi kumemethekiswe udubo lwe-coronavirus, udaba lwe-coronavirus igciwane lakhona. Osofanele sikukhangelise ikho lokhu ukuthi yena umnumzana Mnankagwa uyakwenza ukuthi nxa efuna ukusebenzisa ingatsha zikahulumende ukulibezela abanye uyakwenza, njengalokhu sibonile ukuthi usenze izinto eziningi ingatsha zikahulumende ukuphazamisa izixwayiso eziqondileyo eze-corona prevention.
Kodwa isikhulumeli senhlanganiso yomanyano wenhlanganiso ezizimeleyo e-Crisis in Zimbabwe Coalition, umnumzana Mavela Sikhumalo, usekele ukushiwo ngumnankagwa.
Njenge-Crisis in Zimbabwe Coalition, siyavumelana le encouragement lay kamangameli yelizwe lapho okhulume khona yena esithi kungcono abantu bake bame ukuyenza ama demonstrations noma gathesi bangafaka impilo yabantu engozini. Kuhle khonoko kakhulu, siyakwemukela, kodwa sile celo kumbe sile isinikezo esingasinika kuhulumende ukuthi laye uhulumende ufuze abone ukuthi ama-rights abantu kahlukuluzi yini kusikhathi lesi sama-demonstrations, ukuze labo abantu bangacaphuki, ukuze labo abantu bangagcini sebefaka impilo yabanye abantu engozini.
Isakhamuzi seHarare umnumzana Pride Mkhono uthi ubekhangele ukuthi umongameli atsho ukuba labo abathumba unkosazana Joana Mamumbe labanye bakhe abe-MDC baza kwenziwani.
UZulu bekhangele ukuthi uPresident Mnankagwa uzakhuluma ngokuthunjwa kwa-Honorable Joana Mamumbe labanye ababili abesifazana be-MDC Alliance laba abathunjwe eHarare Central Police Station bahlukuluzwa kakhulu okwamalanga angafika amabili ngabantu abacabangelwa ukuthi zinsoli zikahulumende. Ukungakhulumi kwakhe ngodaba lolu kutshengisa ukuthi akala sineke ngamalungelo abantu. Njalo okunye bekukhangelwe ukuthi engakukhuluma yindaba yendlala le esezihlalela eziko ku-lockdown leyi, ngoba abantu abayanga beZimbabwe abalakho ukuthi bethole usizo lolo olwathenjiswa nguhulumende kaPresident Mnangagwa.
Umnangagwa ulandise ngembali kaMuyi esithi wayengumuntu owayezimisele ukusebenza elizwe lebandla lakhe leZANU-PF. USikhosana obhubhese le minyaka engamachumi ayisikhombisa lanye waqala ngokulwela amalungelo ezisebenzi phansi kwenhlanganiso yeRhodesia Clothing and Government Workers Union andubana angene kwezombangazwe ngomnyaka ka-1970 ekubandla leZaphu. Ukuthe ngomnyaka ka-1977 waya eZambia lapho ayafundela ukuba ngumlweli wenkululeko engaphansi kweviyo leZipra. UMuyi waba ngumholi wabatsha kuZANU-PF okwesikhathi eside njalo ubhubhese ngumgcini sihlalo waleli bandla koBulawayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Bakhala ezimathonsi abeZimbabwe abadabuka ezigabeni zeMandebeleni abahlala kwele South Africa ngokutshona komunye wabasungula ibandla leMthwakazi Liberation Front, MLF, njalo engumlobi obelodumo, uMnumzana David Magagula. UBenedict Nhlapo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Imfa kaMnumzana David Magagula itshiye iningi labeZimbabwe ikakhulu abadabuka kwaMthwakazi kwelemaNdebeleni bedidibele. Udade wabo uThembi Magagula uthi labo njengemuli basele bengelamathe.
Usishiyile emhlabeni nokugula okwesikhatshanyana esincane, sibe singananzelele, simhambisile kudoktor, but udoktor wasitshela wathi une-low blood, ugule just for a week. So wasishiya ngokukhulu kuzuma, ushiye unkosikazi nabantwana abawu-4.
Ngo-2006, uMnumzana Magagula waba ngomunye wabathatha amanyathelo akuqala aphetha ngokuzalwa kwebandla leMthwakazi Liberation Front, MLF. Yena ke wahle waba isikhulumeli saleli bandla. Leli bandla lakhanga kakhulu iso likahulumende. UMnumzana Crispin Nyoni, omunye wabasungula leli bandla ndawonye loMagagula, ude kudanisayo ukuthi ufe iphupho labo elisemqoka lingakaphumeleli.
Umbono owawukhona wawungokuba ilizwe laseZimbabwe kumele lehlukaniswe into two, kube le restoration eyabantu besiNdebeleni under iMthwakazi. Sibona uchuku esasiphethwe ngalo lokubulawa kwabantu baseSindebeleni yiGugurawundi. Yindoda ebivele ifuna linto iyenzakale ingaze idlule ngasemhlabeni.
Unkosazana Prudence Moyo owasebenza kakhulu loMuyi kwezomzabalazo webandla le-MLF uthi waba ngomunye wabantu bakuqala ukukhuthaza uMthwakazi ukuthi kufanele alwele okungokwakhe.
Wethi lapha akhuluma khona kuvungame ngenkulumo zakhe, wenelisile ukuthi uMthwakazi iNdebele namhlanje liphakame lithi le yindawo yami. Silahlekele kakhulu, kodwa ekulahlekeleni kwethu ayifanga lindoda ekuthiwa uMagagula, ngoba imisebenzi yakhe ize oqhubekela phambili.
UMagagula bekuyindoda efundele zobubalisi. Kutheke esaseZimbabwe wabhala ugwalo oluthi Zasisemeveni, olwangena ezikolo lwabhalwa ngalo imihloliso. Umbhalo weZimbabwe njalo imbongo uBongani Ncube uthi kukhulu uMagagula abafundise khona kwezokubhala.
Wethi lapha akhuluma khona kuvungame ngenkulumo zakhe, wenelisile ukuthi uMthwakazi iNdebele namhlanje liphakame lithi le yindawo yami. Silahlekele kakhulu, kodwa ekulahlekeleni kwethu ayifanga lindoda ekuthiwa uMagagula, ngoba imisebenzi yakhe ize oqhubekela phambili.
Isizalo seZimbabwe uMnumzana Mlungisi Tshabalala yena uthi kusegcekene ukuthi mhlazana inkosi yakwaMthwakazi ithatha indawo yayo, uMagagula kufanele ayebekwa emathuneni amaqhawe akwaMthwakazi.
Into ezisubuhlungu kakhulu ukuthi uhamba ngesikhathi se-COVID-19 le, singeke simnikeze ukumhlonipha ade sifane simnikeze ngakhona njengeMthwakazi. Mina ngingumlungisi Madada Tshabalala, ngiyambeka kuyi-national hero. Ngithi kuye nje akalala aphumule, lo mdeni ayilali ngenxeba.
Imuli yakwaMagagula ithi uMuyi kukhangele lokuthi ayengcwatshwa ekhaya eZimbabwe. Melestro 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Ku-Live Talk lamhlanje siqhubeka sikhangela umonakalo osudalwe ligciwane le-coronavirus uhlelo olwe-Diaspora Forum. Kodwa ke likhumbule izihluku, ngenxa yedubo lwe-coronavirus asenelisi kulinxusa ukubana lingene kulolu hlelo ngocingo njengesukwini, njengoba sisebenzela emakhaya. Uhlelo lapho esixoxa khona lezi zalwane zeZimbabwe esezihlala emazweni. UChris Gande weStudio 7 namhlanje uxoxa lomnumzana Rafael Mthombeni osehlala lapha eMelika esigabeni seTexas. Esinye sesabelo esesivuliwe ngemva kokuvalwa okwenyanga eyodwa kulandela uqhamuka kwegciwane le-coronavirus.
Yee, liqiniso zimile ukuthi singabanye besiteyiti esesivulile. Uzakhumbula ukuthi sike saxoxa kwesesikhathi laphana kusavaliwe. Ikhangela ukuthi kuvalwe njani, kwavalwa kwathiwani. Anithi ngingatsho nje ngathi ukuvala kwakhona kuvaliwe ngoba nxa ungavala ingxenye yedolobhu uthiye ingxenye yelinye idolobhu, kuyabe kulokhu kungathi kuyakuzwakali ukuthi kuvalwe njani. Ngoba okwakuvaliwe sibili khona kwakuyiDallas, iDallas City. Kodwa-ke lamanye amadorobho aseduze njengabo-Fort Worth okunye omadorobho lawo, Arlington no-Mansfield kusiya ngani, kwakulokhu kuvuliwe ngoba iDallas i-metro ila madorobho amanenganyana ahlanganeyo eborda esibanjani. So kwakhathesi sekukhulume umongameli ukuthi kakuvulwe. Hayi, sekukhanya sibili sekuhanjwa nezimoto seziphithizela, kuyahanjwa njengakhona lokhu. Ngoba ungakhangela lama cases wona la we-COVID lapha kwela kithi eDallas awazange aphume kuhle ukuthi aphume sikwazi ukuthi abantu bagula okunganani.
Sike sezwa ukubana inani labantu abalokhu bethelelwa igcikwane leli lingani likhuphukile ngemva kokuvulwa kwedolobho. Iziphathamandla zathi zona hayi, okubangele lokhu yikuthi lapho esesihlola khona yindawo evele ikadi khangelela ukuthi labantu abaningi abalegcikwane. Ukubona njani wena khona lokhu ukuthi inani lakhona likhuphukile?
Njengoba sitsho ukuthi alizange liphume kuhle inani lakhona. Kwaba njengokuthi nje nxa ule nkukhu ifake ngaphansi kwesitsha, iyabe ikhona kodwa ingaphansi kwesitsha, kungathi uyigubuzele nje. So-ke khathesi angithi abantu nxa sebeqalisa ukuhambelana, sekuthintwana zokuvula imisebenzi, sokuthiwani na sekukhona-ke kungathi kuyakhanya ukuthi ha okwenza lokhu kukhona kukhona sibili. Kodwa ke kulabantu esibaziyo eseduze labo okubashayileyo sibili ngale kusavalile, kutho ukuthi kwakukhona. Kutho ukuthi-ke khathesi-ke sekumele ukuthi kuphumeke egcekeni ngoba ngithi abantu uyagula phela into yakhona kuyakugulisa. Ungagula sekumele kube le-report ukuthi uyagula, sekumele kutestwe, sekumele kube njani.
Manje indawo ezifana lezokudlela, lezokunathela, lezokujabula nje zivuliwe yini njalo abantu bayahamba ngobuningi?
Ziqalisile kuyona leviki ukhulumile ugavena lapho ukuthi zonezo ezinjalo sezingavulwa. Okungathi akukhanyi ukuthi abantu bayaya ngoba abantu labo bayesakha. Ngoba mina nginje ngeza-ke ngithatha imuli yami namhla ngokusuyokopa ye awuboni-ke namhla kodwa-ke siye kuhle restaurant. Hhayi, angiyafishi kulezo sigaba ukuthi ngingathatha abantu abami ngifike ngihele labo lapho angihlala. So uhlupho lokho nalo lolu ukuthi loba bangazi bathi kuvuliwe kodwa abantu bayesaba ukuthi bayekhona phanobo kwinto okona kufuna nxali baningi kwakhona ingathi liyawuma liyabhobhoda liyakhuluma liyathini kulapho kudelelwa nokhona kwaba.
umnumzana Rafael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esesihlala lapha eMelika. Limuzwe exoxa lo Chris Gande we Studio 7 eseTexas.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave 4930 7270 la ku 9885 kHz ku short wave ekuseni kusukusela ngo 6 kusiya ngo 7 kuthi ke ntambama kusukusela ngo 7 kusiya ngo 9 pm sitholakala ku 909 medium wave la ku 4930 6040 la ku 15460 kHz ku short wave.
Abantu abakumsebenzi wezimota ezithwala uzulu eZimbabwe bakhala ezimathonsi ngesinqumo sikahulumende esithi inkampani eyezupho yamabhasi yiyo yodwa ezamele ithwale abantu elizweni ngesikhathi ilizwe liku-lockdown. Lesi siqondiso sithi njalo abafisa ukusebenza kuzamele babhalise basebenze bephansi kwabezupho. Usomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Hope Ndlovu ngomunye wabakulumsebenzi engowenkampani ye-Tuvel. Yena-ke utshele uMike Hobe owe-Studio 7 ukuthi lesi sinqumo sesidale ubunzima obukhulu ebantwini bonke abagadayo labanini bhizimusi.
Isinqumo esithethwe nguhulumende sokumisa omabhizimusi abatshayela izimota kobulawayo zamakhombi siyaphazamisa ukuhamba kwabantu lezisebenzi edorobheni. Abantu abaye emsebenzini bazahlupheka kakhulu ngenxa yokuthi amakhombi yiwo athwala abantu abaningi. Ngenxa bona bengama ukungasebenzi lokungatshayela izimota zabo kuzayenza ukuthi ukuhamba kwabo kube nzima. Okunye ukuthi khona ukumiswa kwamakhombi kuyayenza ukuthi isebenzi ezichayela amakhombi zakhona abachayeli bezimota labo windi beswele umsebenzi behlale ezindlini. Imuli zabo yikho lapho ezithola ukudla lerenti lento ezinjalo.
Isinqumo lesi silakho na ukuthinta indlela liphatha ngayo ibhizimusi lenu kweZimbabwe.
Isinqumo esithethwe nguhulumende ngempela viki silakho ukuthinta ibhizimusi leTuveli. Njenge Tuveli thina sisebenza laba lamabhizimusi awamakhombi lawa amatheksi wona asemisiwe ngukhulumende. Makunjalo sokumele sitshintshe indlela esiyenza ngayo ibhizimusi lethu. Esikukhangeleyo ukuthi izupho njoba sokuyiyo yodwa evunyelwayo ukuchayela yiyo sokumele sisebenze layo.
Siyezwa abachayeli bezimota abaningi bekhala besithi abafuni ukubhalisa phansi okwenhlanganiso yezupho. Kungani abantu bengafuni ukusebenza phansi okwenhlanganiso yezupho?
Amabhizimusi wokuchayelwa kwezimota zamatheksi lamakhombi awafuni ukubhalisa ngaphansi kukaZupco ngenxa yokuthi imali abayitholayo kuZupco incane kulaleyo abayitholayo ma besebenza bebodwa. Phezu kwalokho uZupco kabancedisi ukulondoloza imota lokuzilungisisa nxa sizifile izimota zakhona.
Ubona ngani abeZupco balakho ukusebenza bodwa na elizweni?
Inkampani yeZupco ivele yona ayila mabhasi aweneleyo ukuthi athwale abantu emadorobheni ilizwe lonke. UZupco ebevele esadalala ethwele nzima ukuthi wonke umuntu osebenzayo longena edorobheni ayithole ibhasi yeZupco amakhombi engakamiswa. Manje njoba amakhombi esemisiwe umsebenzi wabo ususiba nzima kakhulu.
Hope, uhulumende kuzamele ayenzeni ukulungisisa lolu dubo ukuze wonke umuntu athokoze?
Ukuthi wonke muntu oyenza ibhizimusi lokuchayela izimota athokoze, uhulumende kumele avumele abantu bonke abachayela izimota beqhubeke ukuchayela izimota zabo, kodwa afake imithetho encedisa ukuthi igcikwane le-COVID-19 lingamemetheki. Njengokuthi wonke muntu ochayela izimota ebhizimisini lamakhombi kumbe namatheksi sanitize, agezise, ahlambe imota yakhe kabili kumbe kathathu elangeni elilodwa.
Umnumzana Hope Ndlovu ngusomabhizimusi wenkampani ye-Tuvel yabakumsebenzi wezimota ezithwala uzulu. Lapho-ke limuzwe exoxa loMike Hobe owe-Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Singakalugqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Seliqongela yakwabazinkulungwane ezingamakhulu edlula amashumi amathathu 31,589 inani lasebehloliwe kubana balegciwane le-COVID-19 lobahatshi eZimbabwe. Kuthi asebele COVID-19 emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula ezinhlanu, 5,004,044. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaze uzulu weZimbabwe kubana achiyane nomkhuba wokutshengisela ngesikhathi se-lockdown esithi lokhu kufaka uzulu engozini. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje. Olivalelisayo Praxidis Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.